Good evening, Zimbabwe. You're listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, July 12, 2019. And this is Live Talk. I'm Jonga Kandemiri.
And I'm Kip Stube.
Tonight on Live Talk, we are talking about a number of issues, including skirmishes between Foreign Affairs Minister Sibusiso Moyo and Zimbabwean protesters in London.
To join the discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on our 4930 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
And on the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voaindebele.com.
Thanks for joining us. If you've just joined us tonight on Live Talk, we are talking about various issues.
Foreign Affairs Minister Sibusiso Moyo had a torrid time in London when he was confronted by several Zimbabweans who molested him, and those people were identified as protesters. He was in the company of other Zimbabwean officials. They were attending a meeting at Chatham House.
Miles away from London, Zimbabwe's netball team was in action in Liverpool, where it beat Sri Lanka 79-49 in their first game of the Netball World Cup. They clash with Australia tomorrow.
At the same time, there was friction in Bulawayo between acting mayor Tinashe Kambarami, several councillors and residents over the suspension of town clerk Christopher Dube.
Join the show right now and tell us what you think about these issues. Please note that we are live streaming this show on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
Yeah, kunja loke mfo wethu nja.
Ngiyaphila ngiyathaba.
Yeah,
kakhulu. Netball.
Yeah, netball. Pakati ball.
Zimbabwe.
Zimbabwe ya chaya.
Zimbabwe ya chaya Sri Lanka.
Yeah.
79-49. That's a big margin.
Yeah, kakhulu.
Kakhulu.
Yeah, but we are wazi tama scores lana abalwa njani.
Yeah.
Ngamuntu angaphosela 1
over ado kanda uko.
Yeah. Uyabo ungaphosela ngapha uhlodle 1.
Oh.
Angilasho.
I mean, maybe it's 3 points for each score.
I don't know. But yeah,
something. The fact that
we win. Umnuzana Sibusiso Moyo umphathintambo obona ngezokudlelana labanye amazwe ugijimisane labantu khona ngale ngathi kumba abantu bamgijimisile omnye wamthela ngamanzi besithi mphela kumele ukuthi kukhululwe abantu basentilongweni kule Zimbabwe abakubandla le-MDC labasikhuluma ke ngomnumzana uJob Skala labanye ke abetheswa icala lokuzama ugenqula uhulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa. Ye kuze manjalo ke kubulawayo siyakwazi ukuthi kuyafika khona ngani. Siboneke ividiyo lapha ibhotabhota utown yakhe kumbe ngithi umabhalani wedolobho lelo ethethisana lomnumzana uTinashe Kambarami ngoba uKambarami umxotshe uDube umsebenzi uChristopher Dube phela. Esithi kenzi kuhle kunenga akwephulileyo kulangale ke edolobheni. Bekungani kunenhlamba sibile ezinzima ekade zikhihlizwa ngoba uDube. So sifuna ukuzangana ukuthi lithini ngendaba lezi ngelana kuhlelo sixoxene kunjalo futhi.
Ndizo zwo Gibbs totanga nekukorokotedza vasikana vechikwata cheZimbabwe netball team nekukunda kwavaita Sri Lanka 79-49. Emangwana vari kutariswa kupinda zvakare munandare vachisangana neAustralia. Ndofunga musi wesondo vanenge vachisangana zvakare nechimwe chikwata cheku is it Ireland?
Yeah, mbona zani Ireland.
Yes. Yeah. Saka vanenge vachitariswa zvakare kutamba mangwana, votamba zvakare musi wesondo. Kunhabvu yevakomana kutinodza kuti makatamba nhasi mangwana mozorora. Handizivi kuti sei vabva vangoti votamba nhasi mangwana obva vatamba zvakare.
Sengazimbona zani isikhathi sangkona kuti nxabe senkudleni abadlali isikhathi eside, isikhathi sangkona sifitshane.
Oidiki.
Yeah,
nguva idiki.
Yeah.
Okay.
Kodwa vasebenza sivile ukugijima lapha
nokuhamba. Ndizvozvo kumhanya ndizvozvo. Tichatarisa nyaya iyo yekukunda kwaita chikwata chenetball. Totarisawo zvakare zvaitika kuratidzira kwaitwa nevana veZimbabwe vaimasangana akasiyana-siyana anosanganisira vebato reMDC kuUnited Kingdom kuLondon uku. Varatidzira vachishoropodza hurumende yavaEmmerson Mnangagwa pamwe chete negurukota rezvikudzidza ane dzimwe nyika vasibusisa moyo pama video ari kutenderera pamadande mutande tirikuona vamwe vachitodira mvura kuna vasibusisa moyo pavanga vakuedza kuti vapinde motokari hatizoti kupinda motokari kwavanga vachita kwava kuri kwokumhanya vachitiza here kana kuti kwava kuri kwokutivanga vapedza zvavanga vachiita asi tirikunzwawo pfungwa dzakasiyana siyana kubva kune vanhu vanga vachionawo video iro tichaedza kuti kuri kure nezvazvo todzokera kumusha muguta reulawayo tanzwa kuti kwaitawo zvakare bongozozo zvichitevera tsamba yakanyorwa nezuro nevakafanira kubata chigaro chameya weulawayo vatinashekambarami vachinyorera munyori mukuru kana mabharani wekanzuro yeulawayo vachristopher dube vachivamisa basa pamusoro pezvipomerwa zvakati kuti zvavari kuvapa zvekuti vakakanganisa mafambisiro emari nebasa muguta reulawayo takaona vadhube vachiramba kutambira tsamba iyoyo pakaita kuchinjanwa kwemashoko zvikuruva emashoko ainyanya kubva kuna vadhube asi tazitaura navadhube nhasi vataura kuti ndine urombo zvikuru nemashoko andakataura nezuro ndozvinoitwa nemunhu anenge akatsamwa asi hakuzvidoi kuti ndo zvandaireva asi taonawo zvakare nhasi vakambarami patataura nawo vanga vari kumapurisa vachimhangarirawo vadhube nemashoko avakataura nezuro pamwe chete nezvavanga vachiti zvaitwa nhasi nevanhu vavati vauya vakavarwisa kumahofisi avo ekanzuru taonawo mavhidhiyo nemapikicha vakambarami vachirakidza ropa ranga richibuda mumaoko mavo mavanga vachiti vakuwadzwa nezvaitika nhasi kwatonzwa kuti vamwe vagari varatidzira pamusoro penyaya iyoyo vachinyunyuta nekumiswa kwatown clerk kwozoita ndo nyaya dzatiri kuti kurukure pari zvino gibs ndirikutonzwa kuti tatove nava panyika karemanzira vanove vesangano reRestoration of Human Rights Zimbabwe vari kulondon vakarimanzira togamuchirai muchirongwa chedu.
Tinotenda. Makadiniko?
Aiwa, tinotenda siyapila. Yes. Maybe you can start by explaining to us what happened at Chatham House.
Right. What I need to make clear from the beginning is that people are getting the impression that the demonstrators were all members of the MDC alliance. That is not the correct position. This demonstration was organized by a number of organizations, which included Zimbabwe Human Rights Organization, Raw Zimbabwe, the MDC Alliance itself, the Zimbabwe Vigil, and other human rights organizations based in the United Kingdom. So it is basically all human rights organizations that were represented there. Mm-hmm. And what happened is Zimbabweans in the United Kingdom, especially in the opposition and the civil society movements, are not happy with what is happening in Zimbabwe. And then we felt very, very concerned by this delegation from the government of Zimbabwe coming here to tell lies, projecting the situation in Zimbabwe as being a good situation and a new dispensation, whereas we know very well that is not the correct position. We have seen a lot of things happening. For example, the recent arrest of Job Scala, that is only one of many things that has been happening. Civil society leaders are being incarcerated, they are being arrested and charged with funny charges and so on. The democratic space is not there. It's shrinking every day. So for them to come here and then project the situation in Zimbabwe as a new dispensation is quite an insult to us. So we felt that we should go to Chatham House and demonstrate to tell the world that these guys are liars. What they are saying is not correct. The situation in Zimbabwe is worse than what it was during the Mugabe era.
Mm-hmm. But by attacking the minister, is that not going too far, Mr. Karimanzira?
I wouldn't call it too far. It's unfortunate that the video clip that is circulating doesn't tell the whole story. That attack was provoked. There was a member of the CIO who started beating people, the demonstrators, and those people were reacting. So it's just unfortunate that the video clip focuses on the moment when the protesters were beating that CIO member. What they were doing was pouring water. If you look, that is what they were going to be doing, which is quite common here. We do it if we are not yet with somebody, we do it. But nobody meant to assault somebody. That assault or whatever, that was a reaction. It was provoked.
Gibbs.
Yeah, isiNdebele uyakhuluma baba. Uthi sikhulume nje ngamafutshane ukuthi sizwe ukuthi okwenze sibili ukuthi abantu bethele umnumzana Sibusiso Moyo ngamanzi njalo lokuthi bekhahlele lo wakade hamba lawo laye kuvele ngaphe kwaya ngaphi konoko
ukuthi abantu laba oSibusiso Moyo labo Nick Mangwana i-delegation yona le Zimbabwe government ibuye lapha e-UK isizokhankasa ukuthi khona ithole uncedo from i-international community besithi bona izinto sezilungile eZimbabwe. Thina umbono wethu sibona kungamanga khonoko ngoba sibona izinto eZimbabwe zingakalungi ziba worse every day njengombono wethu. So thina sihambe ukuyatshengisela e-Chatham House ukuthi sibonise umhlaba wonke ukuthi abantu laba banamanga. Sase sibamelela ke ukuthi baphume ekuphumeni khonaphana sebeqedile. Kulapho khona uqalise khona uhlupho lololo ukuthi khona abantu bebesebetshayana. But ukutshaywa kwabo laba abantu yibo abaqalileyo. Kulomuntu we-CIO oqala ukutshaya abantu khonaphana. Ama-demonstrators lawo basebeqala ukubuyisela.
Yes, siyawuza kakhulu ke siyabonga kakhulu ngizokuthiwa ke silo mlaleli.
Ramba yini muri parinare vakari manzira timbonzwa kune muteereri. Hallo?
Hallo?
Yeah, ndiani vari parinare?
Ndistole.
Vastole, makadiko?
Tinosimba, pakadini kwamuri uko.
Aiwa kuno kutsvene tipewo maonero enyu nepfungwa dzenyu munyaya dzatiri kukurukura nhasi tine nyaya dzakati kuti tine nyaya yezvaitika paLondon zvekuti vanhu varatidzira. Koita nyaya yekukunda kwechikwata chenetball cheZimbabwe, koitawo nyaya yekusagadzikanawo mukanzuro yeulawayo.
Haa, ndinoda kutaura yeLondon.
Taurai tinzwe.
Izvinhu zvazvinofanira kuti zviite izvozvo. Zvinorwadza, mukaona mararamiro anoita vanhu kuno kwatiri kuno.
Imi muri kupi?
Ndogara kuBikita.
Okay, Saka muri kuti vanhu vanofanira kunge vachiratidzira vachinyomba gurukota vachidira mvura vachidaro hakusi kuzvidza here mukuru wenyu wehurumende?
Kuriga maelections hakusi kuzvidza vanhu.
Handizivi hangu panyaya yemaelections nokuti umbowo chaiwo handinawo mavhi11 handina.
Kurova vanhu vari kudemonstrate hakusi kuzvidza here?
Ndofunga pamwe pane paine zvikonzero zvavanenge vachipawo munyaya dzakadaro.
Ndizvimwe chete chatinoende vanhu vava vaita zvakanaka kutereki just because kunyepa chinhu chakaipa vanhu kungotaura chokwadi kunoita sei.
Munokuluma here
kutaura chokwadi nokuti kana ukabva kuno kuchienda kuUK wondonyepa kuti zvinhu kumusha kuZimbabwe zvakanaka izvo zvitsiri right ndochii.
Handiri kutonzwa muvoice menyu matoita hasha nechiki zvese zvasangana. Munokuluma futi
zvinorwadza mufunge zvinonyatsa kamizwa pain yandinayo pamwoyo pangu ka. Pain yandina izvoti nemuZimbabweni wese pain iyoyo. Is not good mufunge.
Maiwa pakaoma. Asi vastori.
Chingondudza kuti munhu anorarama indo imagine kuti munhu anongorarama sei upenyu hwatiri kurarama uno. Kuno umwe munhu ane pfungwa dzakanyatso kwana chai chai angasvika pakisende kuti upenyu hwatiri kurarama kuno kwakomana kuna anomboti wangoona.
Asi tana ndinoda kubvunza vastori ndinoda kubvunza yekuti tingati here mhosva igadziriswe neimwe mhosva kana mhosva igadziriswe nekumwe kukanganisa zvakare.
Aiwa kukanganisa kwakatetwa kuna hakuna kwakagadzirwa.
Ndokutaura kuti vanhu vanozo kuti vanoratidza
inzwai kukaitwa demo kunorohwa vanhu kuno. Handiti whether it is peaceful handiti kutozoona kwakuita violence kaitwa demo payataka so inenge yaprovokwa seizvozvo zvaitwa ndanzwa hani mazvo kuti yaprovokwa ndivo zvavanoita nekuno picture yevaita kuti export akenda naiku UK zvavanoita kuno ndo vanoprovoka vanhu vanenge chidemonstrate handi kusvika vanhu vazotsanga manje.
Aiwa, tinotenda vasitole nachibvunza kuti munokuluma futi here.
Handizokulumi zvangu, handifari, ndakagumbuka kusvika palast week, ndiri kutobhuira nehashe.
Tiri kuzvinzwa vasitole.
Hazvinaki zviri kuitwa nevanhu ivavava, hazvisi kumbo, handizi tangoda kuti upenyu hwevanhu huzomboenda kupi, shano munotoexperienza chimwe chinhu, chipa experimenti neupenyu hwevanhu. Shiva munomboziva, ndoda kuudza imwe secret yamunenge musingazivi nini, handiti ka. Mukaenda papari renyatwa izvozvo zvandiri kutaura ka. Pane ma wheelchair 4 kana 5. Handiti.
Anenge ari iyeya.
Ma wheelchair to ukasvika nomurwere paya, unotozwa kuti tisina ma wheelchair. Ma wheelchair aripo paya, chokwadi to be honest, ma wheelchair aripo asvitsikana 10 papari renyatwa hospital. Mukatarisa mablanketi aripoka hatoite kana kufuga kupa murwere kuti afute blanketi rakatenda nasimiti kare ndori chiripo namanje. What are these people doing?
Aiwa, tinotenda zvikuru vasitole nekupinda muchirongwa. Regai tinzwewo kune vamwe vateereri kuti vanoti
chimbonzwaiwo kana pano mwanotonzi hwitinesa nyaya atodzwa kuti zvechiwapo chokwadi.
Thank you so much.
Okay.
Gibbs. Mr. Stole is very angry. He is supporting what Zimbabweans in London did to the foreign minister. He says that's what should happen. And I asked him, is it the best way of solving
issues?
Yeah. Yes, fire with fire. He says if it should be, let it be.
That's a tough situation. Yes. I think many of these issues are solved through democratic means.
Yes. And
one of the means is obviously to protest peacefully.
Peacefully, yes.
And do things in a diligent way.
Yes, but he's saying, as what Mr. Karamanzira said, that the demonstrators were provoked. So he's saying that's the same thing that happens even in Zimbabwe when people demonstrate peacefully. They end up being provoked and people being shot at.
I'm sure that we are going to get the government side as soon as possible. We are trying to get hold of the minister in London. Maybe we'll manage to get to the minister and all the
Mr.
government.
Mangwana, I saw Mangwana Mr. Mangwana, he issued a statement and he's saying that what happened today is an embarrassment to the nation. Let me see if I can reach that statement. But tichitarisa statement yatumirwa navamangwana, tombonzwa kuna vakarimanzira neshona kuti chii chatora nzvimbo kuLondon. Taura henyu vakarimanzira.
Nhasi kuLondon kwanga kune musangano wanga uriko wanga uchisanganisira makurukota ehurumende akabva kuZimbabwe, vazivusiso moyo na Nick Mangwana. Musangano uyu wanga wakanangana nekuti vataridze pasi rese kuti zvinhu zvanaka muZimbabwe, vachitsvaga kukumbira kuti international community uye kuZimbabwe kuzobatsira kugadzirisa kuti upfumi hwenyika huchinaka kuZimbabwe, vazoita mabhizinesi nokuita sei. Isusu takaona sekuti izvi vari kunyepa inhema dzavauya kuzotaura kunoku. Tinoziva kuti kuZimbabwe zvinhu hazvina kunaka, zvinhu zviri kutoenda zvichiita wesi. Kana nematarisiro edu totoona sekuti zvatoshata kukunda zvazvanga zviri panguva yaMugabe, tikatarisa udzvinyiriri huriko kuZimbabwe nezvese zvakangowanda-wanda. Zvinosanganisira mazuva mashoma apfuura kusungwa kwakaita vaJob Skada. Unongori muenzaniso webhati, zvinhu zvakadaro zvinogara zvichiitika nevatungamiriri vemapoka akasiyana-siyana vanogara vachingoshungurudzwa, vazhinji vari kumatare edzimhosva vachipomerwa mhosva dzisina nemusoro wese dzeudzvinyiriri. Saka isusu takaronga kuti titaridzire, tinotaridzira pachata mhosva acho, tichitaurira pasi rese kuti zviri kutaurwa nevarume avo inhema dzega dzega, hatisi chokwadi. Saka mukutaridzira kwedu tavamirira kuti vachibuda mumusangano macho tigotaridzira tichivachoropodza. Pakubuda kwavaita, pane mumwe musiyaiwo wavanga vainaye atanga kurova maprotesters. Saka pakurova kwavaita, maprotesters azodzorera. Kana mukatarisa pavhidhiyo iri kubuda, ndopanozobuda akurohwa iye, asi iye ndiye anga atanga. Iro gurukota iro ranga richidirwa mvura, ndozvanga zvichiitwa nevaprotesters. Zvokuzorova izvo zvakonzerwa nokuti uyo musiyaiwo uyo atanga ndiye kurova vanhu.
Thank you so much. Vakarimanzira rambai muri parunhare timbonzwa muteereri ndofunga tine muteereri tina vangwenya linjani baba vangwenya.
Nyapira ami.
Yeah. Baba vangwenya ukubona njani ufuna kukhuluma ngani wena?
Okay, venda lapha ngizokuphumana lokho kwenzakala kobulayo kunzisa ubuhlungu kakhulu ngoba la thapa saving apha sikhaya the kind of sizidlunga nqa olalela abanye bekhuluma abangakhulunywa sabo ngelinicele kodwa eliya bethenzela ukuthi sina ngapha sijabule sitheka uthi yafika uthole kunzima futhi uzibuze hawo kadani ukuthi kulungile lapha ungene lapha uthole ukuthi kulabanye abasikhokhelayo abangasiphathi kuhle kodwa thina sisithethi sesibambene sesiyiZimbabwe eyalungisa izinto zalunga kodwa kusiba nzima kakhulu kanti sihlezi eBotswana besihlezi khona ngathi bakhangela uthole ukuthi asitalanga kuhle lakho sihlezi sivaleka silamapasipoti ngike ngahamba kanti sisalungisa ipasipoti mathole ukuthi ipasipoti yakhona kayiphumi kubala lokhu yalokhu kodwa kalethi ngapha lo sefike ozoxosha ulokuzini ngapha utamtek yena kodwa esuka le kwenye indawo lekuthi ngabe thina lathi athi lokhu zakhetha lo wangapha kubulaya kuthi asiphonisela kuhle into zethu so into zethu azimanga kuhle ngapha into engakhayana thole ukuthi hayi khazelithi liyakhaza futhi kwakwenzakala ekwenzakale eLiverpool le elokhu mane eBritain kusibuhlungu futhi kakhulu ngoba lwani umuntu ngiyoqasa ukuthi alukhuzele abana abantu ngathi beyi-retaini mfaka ngasokusiba ngokuthi ingani kuthiwa kubana abarong kodwa abona laba aphamanisile ngokuthi balungise ulokuzeni uhlupho ngolunye uhluphe kumele ukuthi ngaye bona bakuphethe ngendleko nje ngaye bakhulumisene ukhulumisana khaya yiko kukhanya kuqakathekile kulo ukuthi lihleli isebenzise izinto ezinye indlela ezingalunga ngoba kusatha kuyahlupha futhi kokunye kwezinto ngikhayele khonapha hayi bengela amaningi nje kodwa bentabela ungene eseleni nami kodwa ngizibuhlungu ngoba lapho esihezi khona kathesi kasitalanga ebantwini kude sihlezi sigatshile ukuthi singabotshwa ekhaya ngaleso kulungile ukuthi asikuthole kuba nzima wese lapho esihamba khona kalesi sibuyele ekhaya kuma ngendlela zokuqhumela kodwa uthola sisithathele ezinye izinto lezi amagrosalethu okwesabe sikuthwalela abantwana njengoba ngale khaya kunzima kuthi thini kamantu alokhu sikuthathele futhi so kobula kuthi kunzima futhi
hayi
khona sizima ubalekele silwane egangeni hlanje ngumkhonto egedini
hayi kuzima ngwenya siyakuzwa kakhulu ngwenya siyabonga kakhulu ngadinga kusasa. Yeah, so that is Mr. Ngwenya. He's talking about the suspension of the Bulawayo town clerk, and he says, you know, the guys should have done something better than what people are seeing on video
they
and all those kind of things.
Yeah, I think.
Yes, so then he goes to London and says, at the same time, you know, those protesters should have done their things peacefully. He says, you know, there's no reason why you should actually, you know, make something like an eye for an eye. You know, you can't revenge in that way. He says it's very dangerous because when you go back home, what is going to happen?
Okay, you Mr. Karimanzira is there to respond
exactly.
to you.
So before that, let's read the statement from the Minister of Information. Mm-hmm. So they've just released this statement on Twitter, and it says in part, the Zimbabwean delegation to the Global Conference for Media Freedom in London had great engagements with different stakeholders. Government condemns the violent attacks against the delegation by a group of opposition protesters outside Chatham House in London. It is tragic that the spectre of, the spectre of violence during protests witnessed in Zimbabwe, which forces the security services to act, has reared its ugly head in foreign land, discrediting not the government but the hoodlums themselves and embarrassing peace-loving Zimbabweans. Mm-hmm. And then it goes further to say the attacks have not, however, disrupted Minister S.B. Moyo's successful engagements in the UK in any way. Undeterred, his program continued with fruitful meetings with the Secretary General of the Commonwealth and investors. Mm-hmm. The program ends tonight with engagements with the progressive Zimbabwean diaspora community and other key stakeholders. So now he's also using a certain word here, hoodlums.
Yeah, but
know,
also
but,
if I go back to the statement
yeah,
here,
continue there, yes.
The statement says that the way the violence, or I mean, they are terming it as a violent protesters,
yeah,
violent protest. He says which forces the security service to act, which means if it was in Zimbabwe, the security forces
would
were going
acted.
To act again.
Yeah, so I think here, in a way, he's saying that security services always act when there's such violence.
But
so
that doesn't
meaning
warrant
that
the involvement of security
forces. That's all right. And there's the use of this word, the hoodlums themselves. Mm-hmm. I don't know what he was meaning there. Maybe if Mr. Mangwana, you're listening to us, open your phone because we're trying to get hold of you. So let's get to Mr. Karimanzira and get his reaction on some of these things that are happening. So, Mr. Karimanzila, in brief, just 1 minute, you've heard what the Secretary of Information is saying, you know, about your actions on the ground there in London. Can you give us a quick reaction?
Yes, I'm not surprised by what he is saying, but what is clear from his statement is that the Zimbabwean government is uses excessive force. You can tell from what he is saying that he is wishing this had happened in Zimbabwe, then the security forces would have used force, which as far as we know includes even killing unarmed civilians. And when you look at it, the other common thing with what happens in Zimbabwe is that the CIO person provoked the demonstrators, which is also the same thing that happens in Zimbabwe. The demonstrations in Zimbabwe they start peacefully until some ZANU-PF people who are planted within the demonstrators started becoming violent, provoking the security forces to act. And the security forces then will act in an excessive manner. So that is what they failed to duplicate here, because here there is rule of law. They were placed there, but they didn't intervene in the manner that ZANU-PF would have wished.
Tichitarisa mangwana vakaremanzira tiri kunzwa kuti pane hurongwa hwekuti zvizvaro zveZimbabwe zviri kuLondon ikoko zvimwe zvichanoratidzira zvakare kuLondon. Mungatiudza kuti kuLiverpool kana kuti kuLondon mungatiudza zvakamira sei?
KuLiverpool kune mitambo yebhora remadzimai netball World Cup. Vasikana vedu vekuZimbabwe vari kutamba zvakanaka chaizvo chaizvo, uye tiri kufara nazvo. Asi tine zvatiri kusora zvakanangana nevanhu vakauya nevana ivava. Vana ava vatambi vebhora chaivo chaivo havasviki 20, vanogona kunge vari 10 nevana. Asi vanhu vakauya vanopfuura 50. Vazhinji vacho ipapo vanhu vakangouya kuzodya mari chete, mari dzaifanira kunge dzichisenzeswa nevana ava. Vana ava magariro avari kuita kuno tiri kuziziva kuti haana kunaka, kana kudya chaiko chaiko vari kutambura. Muhotera mavakange vakabhukirwa vakambotanga vabudiswa zvikanzi vanogara kumahostel, kuzosvika taita noizi chaizvo. Taita noizi ndopavakazonyara vanhu vehurumende yeZimbabwe, vakaona kuti zvaakuzikana nenyika yese, ndobva vavadzorera kuhotera. Nezuro chaiye chaiye vanga vasati vava neshangu dzekutambisa nadzo bhora ravo, ivo vanga vachifanira vachitanga vatanga gemu nhasi, asi nezuro chaiye chaiye vanga vasina shangu dzakakwana. Kuzosvika futi taita noizi ndokuzotengerwa shangu idzodzo. Saka zvinhu zvacho zvese zvinotoda kutoti titongoita musindo kuti zvinhu zvifambe, vana ava vabatwe zvakanaka. Saka tinoda kunotaridzira mangwana tichitaurira pasi rese futi kuti vanhu ava muri kuona vemuZimbabwe vakauya nevana ava vakatoya kuzodyira mari vana ava, vakatobira vana ava mari. Pane umbo huripo kuti pane mari dzinopfuura 40 nearly 40,000 dzakadyiwa neboka iro rakauya nevana ava. Saka ndo pane zvichemo zvedu, ndo saka tiri kunotaridzira mangwana kuLiverpool.
Okay, saka mbobatai muripo parunhare Gibbs, tinzwe kuna Bongeni. But what he is saying is that tomorrow they are going to demonstrate in Liverpool where the Zimbabwe netball team is playing, because they are saying the way the players, the netball team players, are being treated by the authorities, it's not up to standard.
And so he's saying there are so many of these officials.
Right? Yes. So we'll come back to you, Regatins. I think there's a Mr.
Bongeni.
Into yenzakale Zimbabwe vele abantu bazibuhlungu kakhulu ngento yenzakale Zimbabwe, ngoba kuqhubeka abalungu e-NPC abotshwa le kungana cala. Ayisikho cala phela lokhu ukuthi kusuka mnanga kwehlileka lokho ukuthi uma abantu bengakhuluma leyo nto sokumele bavothe angikuboni kuyinto e-right lokho kufuneka ukuthi wonke umuntu eZimbabwe sikume mpela awuchothoze kakhulu umbuso kamnanga kwa maybe ungazama ukwenza ubungcono noma ungaphumanga phela uma singaqhubeka sithi umbuso kamnanga ku-right abantu behlupheka kunganazi imali abantu kungenamsebenzi izinto ziyadula emashopu angikuboni kuyinto e-right mina leyo abantu abaqhubeke bewuhlukumeza kakhulu umbuso kamnangagwa lebhu ungagcine utshintsha izinto phela ma singathula izinto sithi izinto zi-right sithule izinto zibheda kanjeehlupheka kanje angikuboni mina kuyinto e-right abantu bezimbabwe baqhubeke beyitshengisela kakhulu basukume ngamandla amakhulu bawuchodoze umbuso kamnangagwa uzethenge izinto phela ma singathula angeke uhambe luphi umbuso kamnangagwa uqhubeke ubheda kanje angikuboni mina kuyinto e-right leyo
hayi siyabonga kakhulu Sithole ungathelela kusasa baba okay bye bye so okay what Mr. Sithole is saying is that the protesters are okay you know they've got a right to protest and he says well you protest in different ways
mm-hmm.
so he says Zimbabweans should continue protesting until you know the government bends to their needs so he says you know there's a lot that has to be done so I'm told we've got someone on the line
hello ndiyani wathi nawo
eh makadiko
eh ndiyani abo
ndibaba moyo
Baba moyo makadi
Tinosimba makadiko
Aiwa tiro apenyu taurai tinzwe chirongwa ndechenyu
Ya regai nditi kwasangwa tereri manera akanaka andoda kutauro dambudziko ratinoona kuno kwatirise zvama taura pa dambudziko ndiri kuti kuno kwatiri ku South Africa nedambudziko rakakura chose kuvana vezimbabwe vanonga vachienda kundorinwa maaslam avo kuhoma fair vachinge vasvika ukokoko vanosvika vachisungwa sautorongo saka nguva zhinji samufundi ndogara achindovaona kutorongo kwavanenge vari saka tinoedza mune nzira dzose kuti gono kuti rubatso rugono kuvapo kuzamapo napo chimiro chiri kuno kuchimiro chinorwadza zvikuru nekuti nguva zhinji ndogashendako toa navo vaenda kumaaslam vanosvika vachisungiwa anorijekiti waenda kupretoria central police station vasvika ukokodwa mari mune munhu 3000 kana usina munogara kana 3 months muri umomo kana mukadozoshayivisisa mari yacho unoiswa kulindela kwacho koko futi zvemasvikako munogara ma6 months apa zvehama kuti zviende ukoko kulindela kuti zindopaunu mari zvinochakara sina mapepa saka zvimwe zvinhu zvatinogasangana nazvo zvinorwadza zvavaikurudzirawo vari mukati metorongo kuti mufundisi dai maigona mazviisawo pose ndakambozama kuenda kunewspaper ndikaenda kuradio kwezfm ndichivapowo mastatement iwawa saka zvimwe zvinhu zvinorwadza tirava mavhidhio atikatora tikazama kuti vamwe vangafamba saka idambudziko rikutisangane vana vezimbabwe
ndizvozvo
vari mukati imomo saka ndo chimwe chichemo chatinacho
Alright, aiwa tapanzwa vamoyo ndofunga vateereri vari kunzwawo nevamwe vanenge vari responsible vano kunanga vari kunzwawo wanzwa Gibbs vari kutaurawo matambudziko ari kusangana nevana vezimbabwe vari kusouth Africa is saying if they go to try and renew their permits some of them are being arrested and detained at Lindela so he said that they requested him as a pastor who visits them to notify the outside world.
And if you go to Lindela, the next thing you're in Zim.
Yes, you get deported.
Yes, we hope to get Tinashe Kambarami and some guys about the Bulawayo fiasco.
Yes,
you know?
But I think there is a caller. There is
there any caller now? Go? Yeah, what says it to Slovan? Slovan, let's go on.
Gogode, Gogode. Magadiko wa Gogode. Tagasimba wa Gogode wa Rukupa. South Africa nyaya dziri mudariro ndidzodzo batai tinzwe pamuri kuda kubata napo
mune iti neiti
tiri kutarisa ikuratidzira kwaitwa nevana vezimbabwe vari kulondon kune gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasiwisiso moyo pamwe chete nemunyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vanik mangwana vane musangano wari kuita ikoko unotarisa nezvemashandiro evatori venhau asi vana vezimbabwe varatidzira vakaguma vadira mvura vaminista moyo nevamwewo vavanga vainawo koita nyaya yekuti chikwata chenetball chezimbabwe chakunda sri lanka 79-49 koitawo zvakare nyaya yekuti kubulawayo town clerk Christopher Dube vaka piwa gwaro nezuro rekuti vange vachimiswa basa rakabva kuna acting mayor vakambarami tinashe kambarami asi vakaramba kutambira gwaro iroro tasunzwa nhasi pane pazomboita kuratidzira nemaskemishes saka taura henyu
ya ndichokuti vanoda kurukudza vachikana vanogona kufura bhora zvindeti darika vakomana sechizvi ndoda kutaura nezvekuratidzira kwaitwa ku uk zvino tishokuti zvinowanza kuti zvinoitika munyika tikonzeche kuti ite zvino vanhu vakangopaka nezviri kuita kumusha zvakawanda zvinongorwadza vanhu kunoti kudhura kwezvinhu koti kusungwa kwevanhu vanenge vasina mhosva saka vanenge vashapirwa manje maitirani tavaruna saka dei vanga vachigona vaifanira kumbopfeka masutu akasiyana sezvinoita kwaizvi kuti unombochinja wapfeka wopfeka nesutu yakanaka saka dei vambochinja kuita kwavo varuna ava vakwanisa kuti nyika yedu indiimberi kana vakaona kuti zvinenge zvinovanetsa ngavangomboitawo vamwe vatonge tione kuti zvinenge zvakamira sei kana vanenge vatonda vaa vakanga vachirasika ivo vanenge vachiti fambai makadai apa pamuda kuiraapapo pane gomba rakambowirapa nyika yedu yeindia mberi nekuti zvinhu zvinongoitika zvinongotinesei ike zvino tikatora futi nyaya yemapasipoti mapasipoti hakuna mapepa acho vanhu vari kunoti nemapemiti acho asi mapemiti akazonepaya aya zvinoti hatikwanisi kumarinyiwa saka ngavaite zvinhu zvinofadza vanhu kuti pani singafaniri kutishatirwa vanhu vanongozoshatirwa manje
saka muri kutsigira kuti panzvimbo yekuti patsvagwe nzira dzekuti vanhu vataurirane kuratidzira iko ndo kuchaita kuti zvinhu zvigadzirisike
dovatogoreva kuti kana kunenge kwakuendwa vanhu vari kwatingoratidzira nekuti ukaratidzira vari kumushaka vanhu vacho vanongozokuvara vochienda kumusha saka vari kunze kuvanenge vakatosonga ivo kuratidzira kwatochida kwevo kuhike ekwava kuri kumusha evamwe vatongoisa zvinyere mubindu
aiwa tinotenda zvikuru vagogode thank you so much
orit varume mo vanotsika zvakanaka
thank you so much Mr. Gogode is also supporting the action by Zimbabweans in London demonstrating against the government and foreign affairs minister Sibusiso Moyo and he says if that had happened in Zimbabwe things would have gone the other way some would have gotten shot yes
so we are also waiting to get some of the people that we invited on the show but Sislo Baba u Derek efonini Derek ecingweni unjani kona hayi sondela ecingweni Derek phela abantu babona ngazani uphakathi kwegapha mzala Derek uyangizwa kuhle
ngikhona tinjani
ngiyaphila kakhulu wena ufisa ukukhuluma ngani nomzala
hayi makhulu
so bebesichithela isikhathi nje
vele balingalaa bakulalela khonaezalotela
So ufisa ukuthi manje kumele kwenziwe inxa kunjani
njenomphambeti waphunde njeela ngaphumizanikwetiizovela kuni
wena ngokubona kwakho ubona ngazani abantu nxa bengasatshengiseli kungalungiswani manje
noma azobatshengisele vele bazabeyalobasukulo ngoba vele batshengisele abala mbhobho
ehe
bona bale mbhobho bakwanze ukuthi babadubule emva kolo kwaphinda kuhamba amanga bathi bebulala izinto sekeqakathekeeinto kuzilabantu
yebo so hayi no kuyazwakala mnumzana sibonge kakhulu yes sibonge kakhulu ke ubaba uDerek uthi demonstrating or not demonstrating is the same thing in Zimbabwe so he says you can demonstrate as much as possible but no one is going to listen to you so he says it's just a waste of time
Yeah.
So now let's maybe we can get all of these guys in London you know the netball fellows
yeah
so I'm sure we've got Elvis Mpofu who is in UK so he's under a certain club called the Warriors
so not the Warriors that lost to DRC
no
okay
it's the Warriors Social Club so these guys have been raising money for the netball team, mm-hmm. and they're saying that they are very happy with what you know the Warriors are doing. So maybe let's go back to Karimanzira. Is he still there,
Mr. Karimanzira? Vanafananga varipo vakarimanzira.
Hongu ndichiripo.
Vakarimanzira, tombotarisa nyaya netball. Muri kubatsira, tirikunzwa muri kubatsira vana vari ku London iko kwavari kutamba. Tiudzive kuti, I mean, how are you helping them? In which ways are you helping the netball players?
Chekutanga takatanga kunova takanova tambira pavakasvika.
Ndaikumbira kuti mungotaura nechirungu so that it covers almost everyone, even my friend here, though he's Shona conversant.
We went and received them at Manchester Airport last Friday. Then on Saturday, there was an event that we hosted, a fundraising event. On Monday, there was another event that we meant to host, but they were barred from attending that event. Again, it was because the officials had realized that we instead of putting the money that we would have mobilized, instead of putting it in one pot, we decided to be giving it to each the individual, the girls individually. Mm-hmm. So this did not go down well with the officials, who felt that the money was supposed to be put in one pot and the officials would be responsible for distributing that money. But then we were already not happy about the fact that this delegation was too big, and we were aware that they had already misappropriated some of the funds that was meant for the welfare of these girls, and we're not going to do that. So they barred these girls from attending the Monday event. Mm. And also they are making it difficult for the outside world, for the Zimbabwean community, to communicate with these girls.
Mm-hmm. Yes, ngathi benza njani ukuthi bevimbe ukuthi amantombazana lawa engakhulumi labantu bonke. Ngachaka sindebele khona.
Ilapho abahlala khona vele ukuze ufike uyakwanisa ukufika, but ukuze ukwanise ukukhuluma labo bangabuya amankazana labantu, uzathola bona ama officials bangkhona sebekhona lawo sebebakhangela ukuthi sebezama ukuthi bangakhulumi anything. Nxa ukhuluma labo abantwana labo uyabona vele ukuthi balokhu basakwanisa ukukhuluma bakufuna ukukhuluma. Okunye siyaze sikhulume labo ngefoni, kumbe okunye siyaze sikuzwe ngabantu abaseZimbabwe. Ngabantwana laba sebekhuluma lezihlobo zabo eZimbabwe, izihlobo zabo sezisifonela ke thina sezisitshela ukuthi khona abantwana laba abahlalanga kuhle.
Singathi zokuthiwa ke bebengala lezicathulo zokudlala i-netball.
Izona izicathulo izolo nje ntambama bebengalazo izicathulo, baze bathengela izicathulo ngamuva kokubana thina sesiqalisa umsindo ukuthi khona sibone ukuthi khona abathengelwe yini, sibe sesizama ukuxosha imali thina ukuthi sibathengele thina. Abantu laba basebona ukuthi hayi lokhu sokusirius, basegijima ke basesiyathengisa ntambama after 8 ntambama.
Hayi, siyabonga kakhulu, ubambe khonapho ucingo ungayikhajani.
Zvinonzwisa tsitsi Gibbs kuti kana vanga vasvika nguva yekuti vatarisa mutambo wavo wekutanga, their first game with Sri Lanka, and vanga vasina proper shoes for the game. Vozotengerwa boots nezuro manheru. You know, you need time to try the shoe and make sure it fits well. And you get used to it.
That's
so if you try it, specialist in tsoka dzedu dzatakakura nadzo idzi, I need time yekuti tsoka boots itamuke Gibbs. So
because what I know is you used to play using your own feet.
Yes, yeah.
If you were given a football boot.
Yeah.
You know, you wouldn't even do it.
No.
You just take it off and
run
on the ball. So the same applies. I mean, you have to try your boot
and you get
and see
to
whether
it
works or not. Yeah.
Saka, vakarimanzira. Muri kuwanawo here mukana wekumbogara pasi nevari kutungamira chikwata chevana ve netball.
Havasi kuda kugara nesu pasi, vari kutoita zvinhu zvacho sokunge ipolitics. Havasi kutitora semaZimbabweans, vari kuti ivo matauro pana mai vari kutotungamirira chikwata chacho vari kutoti timu iyi ndeye Zimbabwe and ZANU-PF ndiyo iri kutotonga. Saka vari kutoita zvepolitics pane kuti vazvitarise semutambo. Saka vari kuti kuti utaure nawo vanofanga kutanga vagutsikana kuti hausi uri munhu weZanu PF here.
Paka umaregai tinzwe kune muteerera tina mukoma Muzo. Makadi mukoma Muzo?
Ndiripo makadi mukoma Jonga.
Ndakasimba, muri kufona muri kupi?
Ndiri kuSouth Africa.
South Africa, nyaya dziri mudariro ndidzodzo, tipei tinzwe zvamuroda kutaura nazvo.
Mukoma, nyaya dziri mudariro ndadzinzwa zvakaoma, dzinorwadza futi. Ndoda kutanga nekutaura neyaitika kuUK. Yao vanga vane vhidhiyo rekusedhileta yekuzorohwa kwaita vanhu chichi yemazia iwo. Ini ndiri kuti nyanya ndinetsa ndechekuti varina vari kubuda vachienda kunze kwenyika vachitowedzera kusenda more money yokutoinda kunofambira kuti nyika yanaka. Handisinya kuziva kuti vari kumboti nyika yanaka pakudii. Kusora kwane Zuru anonzi anuu akasungwa weMDC. Muno muSouth Africa togara tichiona mamembers of parliament vana EFF vane vachiratidzira vanotaura zviri pachena zviri dhairekiti kodzero dzedu kunyika uku dziri kunyanya kutorwa ivo vobva vabuda vachinoti nyika yedu yanaka dzokai muinvesti apa ike zvino tikatarisa pakabva vamugabe chingwa chaicho changa chichiri kudhola ndakateerera musi wechinganopera kwane Zuru kwaitaura nasitoku vanonzi vanhu ndivatsoke ramene vaita nzi ike zvino nyika yavo kuinda kwakanaka pakabviswa vamugabe chingwa chachiri kudhola ike zvino chaaku $5 inflation iri kutoramba ichirova parungobedzera kuti taakugadzirisa nyika.
Saka tingati here imi munokurudzirawo kuti pange pachiita nzira idzodzo dzekuti mugadzirise nadzo matambudziko, nekuti tiri kuona vamwe vanenge vachikurudzira kudai pagarwa pasi.
Kugarwa pasi ndokwacho kuri kunetsa, because ike zvino tikunzwa vachamisa vari kuti vamunangarwa ngavauye titaurirani. Ko ngavambo vamunangarwa vacho ngavambobudawo pachena tinzwewo kuti vane vari kuuyirawo here kutaura navachamisa. Zvisangoita sekuti chamisa ari kungotaura nemuromo chete. Kana ari chamisa ari kungonyepa here, ivo ngavabudewo pachena voti tsvaka munhu anoita kuti tigone kugara pasi timbotaurirana tigadzirise nyika. Zvaigona kufamba apa vachamisa ike zvino ndovatiri kungonzwa kuti tikuti vamunangarwa ngavauye vataurirani. Vanhu vakati varatidzire kumucha uku vari kurohwa.
Aiwa,
zvinhu zviri kurwadza zvingaiti.
Tinotenda zvikuru mukoma Muzo.
Alright, tinotenda mukoma Jonga.
Ko panyaya yechikwata chenetball iyi muri kuti iyo.
Ndakutenda kuti vasikana maJames avo anonzi mai.
MaJames.
MaJames, vasikana vatamba zvakanaka. Ndarichiriona bhora racho. Vasikana vari kutamba apa ndazorwadziwa kunzi vakatengerwa bhutsu nezuro manheru. Mukoma Jonga zviri kuitika. Apa kuri kunzi mari yakaiswa mari yekuti vagone kubhuka mahotels vawane makiti avo akakwana, asi mari iri kunzi iri kudyiwa.
Chinoitika ndechekuti kazhinji kana pakaa paine munhu anobata homwe pamwe ndiye anenge achiziva kuti mashandisirwo emari tinoaita sei achitarisa rwendo ruri kuendwa mberi. Zvino kuti hatisati takwanisa kuvabata kuti tinzwewo kuti zviri kumira sei kudivi ravo.
But mukoma Jongwe nyangu kuri kuti munhu anobata homwe zvokutadza kutengera maplayers bhutsu here?
Aiwa, aipa pakaoma.
Pakaoma mukoma Jonga.
Tinotenda zvikuru kune vari kuUK ikoko vari kubatsirana nechikwata chenetball team sevamwe vatiinavo pano parunhare vapanyika Karimanzira vesangano rinonzi Restoration of Human Rights Zimbabwe vari kuLondon ndo vamwe vevari kubatsira chikwata chenetball. Tinotenda zvikuru mukoma Muzo.
Okay, tinotenda. Asi ndaida kuvaudza kuti hazvizodisturbere timu yedu kuratidzira kwavari kuda kuita.
Regai tinzwe vachitaura
kuti vari kuenda kuLiverpool.
Regai tinzwe vakarimanzira nokuti hatichatovabvunzawo kuti zvikanganise here flow yechikwata ichi. Vakarimanzira, mubvunzo uri kubva kuna mukoma Muzo ari kuSouth Africa. Hanzi madhemo amuda kunoita mangwana kuLiverpool, are you not going to disturb the team?
Aiwa, mubvunzo wakanaka chaizvo. Kana nesuwo zvinhu zvatakatanga tafunga izvozvo tisati taronga kuratidzira kwatiri kuita. Mukatarisa mitambo yatanga nhasi ndopaitwa tanyatsoona kuti tikademonstrata ari nhasi taikanganisa zvinhu zvakawanda. Chechipiri, kuratidzira kwatiri kuita isusu hatisi kunoratidzira tiri munhandare munotambwa mutambo. Kana vasikana ava havasi kutombotiona, havazombotiona kuratidzira kwatiri kuita isusu. charatidza tiri kunze kwenhandare chatakanangana nacho ndechekuti pasi rese riziye kuti vasikana havasi kubatwa zvakanaka and izvozvo tinotarisira kuti zvichabatsira kuti vasikana vatange kubatwa zvakanaka. Chimwe chendingada kuwedzera ipapa ndechekuti takaita futi mareport kumapurisa anokwana mareport anokwana matatu ese atakatoita kumapurisa ekuno kuUK maererano nekudyiwa kwemari dzevasikana ivava zvokuti inyaya imwe yekuti tinogona kutozonzwa zvimwe zvakawanda mazuva anotera nenyaya dzepolice report iyoyi saka nyaya ino tori kumaoko emapurisa futi muno muUK asi zvatiri kuita tiri kuita vasikana havasi kuzoona kuratidzira kwedu.
Okay, aiwa tinotenda. Ndofunga mukoma muzo manzwa mubvunzo wapindurwoyo. Ndofunga mukoma muzo vabva parunhare pata Mystical Manzira explained after our caller muzo in South Africa asked whether they planned demos tomorrow in Liverpool are not going to disturb the floor plan or the game plan for the Zimbabwe netball team.
Ye ukangazani lapha ke baba Kari Manzira liyacho ukuthi liyabe litshengisela kusasa ke khona ngale eLiverpool lapho kwabe kudlalela khona amantombazana kodwa ke ngokutsho kwabantu lapha babona ngazani lingaba pambanisa wena ubona njani khona
asibapambanisi into le sakucabanga lati singakalungisi ukuyatshengisela lokho ukutshengisela lokhu wona amankazana lawa akasoze asibone lokuthi siyatshengisela siyabe siphandle kwenkundla phandle kwenkundla siyabe siqondane labantu ababebuye ukuzobona umdlalo siwatshela into eyenzakalayo ukuhlukuluzwa kwabantwana laba ukungabhatalanga kuhle kwabantwana laba senzele ukuthi sincede bona abantwana laba bathole imali zabo bathole into zabo okumele bazitole.
Kusasa ke liyabe lisenza njani okunye ubasekela liyabe likwenza bedlale Australia bakhona abanye abangena phakathi
bakhona abangena phakathi abangena phakathi abasoze batshengisele baqondane lokuthi bayesupport amankazana lawo abazabe bephandle yibo abe betshengisela njalo singavunyela ukubabona after umdlalo sizabona ukuthi singabancedisa njani singabanceda njani abantwana labo thina esikudingayo ukuthi abantwana labo bathole inhlalakahle bathole into okumele bazithole ukuze bafanise ukudlala umdlalo.
Hayi siyawuza kakhulu-ke sicela ubambe khonapho-ke sotokolo Donald
thina Donald mkoma Donald Mamboma makadii mkoma Mamboma
yongana mkoma jibsimurise
aiwa mkoma Donald Mamboma takanzwa kuti president vari kugadzira mboma dziri kunzi dziri kuiswa munyu ndimi mumwe wacho here wemboma idzi
ya mkoma joke
taurai tinzwe chirongwa ndechedu kumboitira kuti mbabvu dzimboti tamukei nekuti vanhu vari kunyanya taura zvinotsamwisana.
Ya ndizvozvo mukoma handirina kuti hangu kuti sezvaitika zvataona pavhidhiyo rere rekuti ravana vamoyo navamangwana vachidigwa mvura zviya zvinoita sekuti zvinogona kunge zvinonzwika zvichita sekuti zvinenge mhirizhonga pasiri bati ndo mararamiro avanoita kuno kumusha everyday iwawo ukumbunyikidza vanhu ivo vazviitiwa havo kamwe ikako ndiona sekuti zviukasha hunenge huri muvanhu mukoma wajonga vanhu vane ukasha nechingwa chiri kuita mari chingachawanikwi chakatanga chidhura chikazoguma chingachawanikwi magedhi aangogara murima vanhu vahapachirazivi magedhi ukasha hunobva muvanhu hwose hwoho nezoradza kuti mwana wamambo muranda kumwe haufambi no uchingova kuti ndiri mwana wamambo havaratidzwa chaizvo chaizvo
asi hamuone zvichiisa here Zimbabwe panenge pasina kunaka kana zvaakuzotariswawo nedzimwe nyika
bete mukoma vanhu ngavarege kurova mukakaita mpini ndo zvatoti chaziva ndo zvichaizvo chaizvo zvakatonaka ndo zvavanga kubudisa chiedza zvinhu zviri pagiraundi chaziyazvino ngativege kuita sekuti zvakanaka kumba kusina chakanaka ngazvitobuda pachena kuti hakuna chiripo nokuti munhu adira mvura asi munhu wekulandanika havasi varungu vatadira vataona vachidira mvura vanhu vekuzimbabwe vadira munhu wekuzimbabwe mvura kuratidza kuti vanenge vachipokana pane zvinhu zvechitaizvo zviripo pagiraundi
ekuti
vadigwa nevarungu taigona kuti hapamwe vachanosarura ganda apa vari kudigwa nezvi zvago vanhu vatema nevanhukadzi vari kugwadziwa nehama dzavo dzekusha
ivanekuvada
kunonyepa saka mwana wamambo muranda kumwe ngavarege kufamba vakaisa chizanu muhomwe kana kuisa pahuma Azvato zvona razvishandi.
Thank you so much. Mukoma Donald, tinotenda zvikuru. Regai tinzwe kune mumwe muteereri. Tina chief chine mukutu parunare. Makadi ishe chine mukutu.
Ndinotamba chose makasimba here koko.
Ndingada indati ndishe pamwe zita chete ndorinenge richingoti chief iri first name.
Aiwa ndishe avo bache zvavo.
Ndishe chine mukutu. Vari kupi ishe chine mukutu?
Ishe chine mukutu ari mukati muno muHarare.
MuHarare, aiwa tipeiwo pfungwa dzenyu panyaya dzatiri kukurukura.
Aiwa tinonzwa kufara chose kana vana veZimbabwe vachiwanikwa vari vanhu vanowana mukana wekuti vambosungurudzawo kutaridzawo kunyunyuta kwavo kune vanhu vakaita vana mwoyo ava. Kubirwa mvura kwavaita kunotaridza kuti nyika yese haina mufaro. Vana vari kuchema. Vana veZimbabwe vatotaridza. Ipapo dzimwe nyika dzeseka. Kana kuri kuona chaiko chatinoziva ndechekuti hakuna chinovandika chisinga sechakazobuda pachena kuti nemapopa panise kungatisadzadzira tichibasa. Zvaitika nhasi zvinofasa. Ende tinokurudzira kuti ngazvirambe zvakadaro. Vanhu ivavo vari kunyepa vachiuya ikoko vachinyepa kuti zvinhu zviri kunaka. Izvozvi kutaura kudai tiri kutaura kudai chivo yatokwira usiku huno kutaura kudai patova kutotenderera pamasocial media kuti chivo yatokwira yatohaika again. Apa ikoko vanhu vaitaura kuti zvinhu zviri kunaka, zvinhu zviri kunaka, zvinhu zviri kudai zviri kudai. Kuno kuri kuurawa vanhu, kuri kusungurudzwa vanhu. Kutaura kudai zvikala, zvobvisikala kutaura kudai izvi zvakatovharirwa kubvisisa kwachinzi akataurirei zvaakataura padii. That is right kuti as an opposition member ane right yekuti ape vanhu maopinions ake, aexpress maviews ake to everyone.
Asi ndikubatei muromo wachine mukutu. Harisi basa redare here kuti rizoona kuti zvaakaita zvakaitwa navasikala zviri pamutemo here kana hazvisi pamutemo, pane kuti isu pano titi vanga vari right kana kuti vanga vari wrong.
Harisi basa redare nekuti dare ratongogara rakatonga kare. Isu chatinoziva ndechekuti dare rakangofanana nezvarakatiita kubvira pakutanga. Iri dare ratova worse more than the word worse. Matangira kanga akaita nyika iyika dai vakatongoisiya yakabatwa naSmith kana mugabe wacho wavakabvisa. Nekuti zvavakamudzisa vakutobhoronga worse. Hatina mbobvira tatenga rofu rechingwa ne$7. Chingwa taichitenga ne$90 mugabe aripo. Iko zvimwe izvi tabatwa nemhandi dzimhondi dziri kutiuraya dziri kutishungurudza. Izvezvi pese patiri kutaura kudai mungava kana mumakonzi vanhu vanotanga vatarisana kuti watakagara naye munondiya nekuti hauzivi kuti uchingopedza kutaura unogona kundidraivha mira pano ngatiburuke tinde navo vanotaura nyaya yavo. Saka zvaitwa vana moyo zvinana mangwana tafanzwa kufara zvikuru kwazvo batozoshayikwa angatifanirwa kunge atomboti awanikwa. Hatizoshuviri hedu kufa kwemunhu asi tati tishuvira kuti vana mangwana sekuuya kwavanoita ikoko mushure mekunge vatsoropodza nyika dzeikokoka sevachimbobatwavo mbovharirwa.
Thank you so much. Thank you so much. Vachine mukutu. Tinotenda zvikuru asi hatikurudzire hedu nyaya idzodzo dzekuti aiwa tinotenda zvikuru. Tinotenda zvikuru ndaanchita hangu hatikurudzire hedu kuti tinongedze kuti vanhu vaita mhondi vadii nekuti tinge tisina humbo. That's Chief Chine Mukutu calling from Harare. He's supporting what happened in London today.
Uh-huh.
Yes, and how many minutes to go, Gibbs? Just a minute and a half.
Just a minute and a half. So the problem is that we're not live streaming today. I think we are having challenges on social media.
Social media.
Yes.
And also we failed to get through to Mr. Mangwana and also Minister Moyo.
Yes.
And we tried also to get hold of acting Bulawayo Mayor, Mr.
Tinashe
Kambarami, Councillor Kambarami. Uh-huh. Yes.
Yeah. So let's get back to Mr. Kalamanzira. Your last word, Mr. Kalamanzira, just 10 seconds.
Yeah, the situation in Zimbabwe it will not improve until people are prepared to stand up for their rights like we did here in London today. That's the attitude that we should all take as Zimbabwean citizens wherever we are in the world.
Thank you so much. Thank you very much. I think we've come to the end of the show now.
No extra time.
No extra time, man. But wish the gems
the good luck. Best of luck tomorrow. Mm-hmm. And I know they will continue with the strides.
Oh, yes, yes. So I wish I was in London.
Mm-hmm. To demonstrate or to watch the network
To watch the network.
Ah, okay.
Yes. So I'll be with them watching on TV.
Thank you so much, Gibbs. Yeah, I'll do the same.
Yeah, sorry, we're out of time. We have to leave it there. We'll take our guest this evening, Mr. Panyika Kambarami. Signing off is Gibbs Dube in Washington,
Panyika Karimanzira.
Panyika
Karimanzira. Yes.
Signing off is Gibbs Dube in Washington.
Neni, jonga kande miri, tutenda wa tereri wa kwanisa kupinda mchurongwa. Nemimose maamchitera wa mchurongwa, muri kwa muri, mwara wa zakanaka.